tinopuwa tichinokonzeresa kuti mauto agumisire achipindira mumatongerwo enyika munyika dziri muAfrica nedzimwewo nyika dzinogona kunge dziri kune dzimwe nzvimbo inyaya yekuti panenge pasina kutongwa zvakanaka panenge paine kukanganisika kunenge kuchiitika ndoo kazhinji kazhinji kacho nekuti ndosaka tichizoona kuti iwo mauto iwaya kana achinge atora masimba vapinda pakutonga ndosaka muchiona vachiwana rutsigiro kubva kumhomho yevanhu inyaya yekuti hurumende inenge iripo inenge isiri kutonga zvinenge zvichigutsa vazhinji
saka masangano akaita sana African Union angapindire sei kuti zvinhu zvakadai zvisarambe zvichiitika
masangano akaita sana African Union mapindiriro anoita ndekutongorambidza kuti aiwa vemauto havatenderwi kupinda mune zvematongerwo enyika vachibvuta masimba ndomapindiro avanoita asi zvandinofunga kuti zvinogona kubatsira ndezvekuti masangano akaita sana African Union anofanira kutanga kutoongorora kunyange nehurumende dzacho matongero adzine dzichiita kuti dziri kumbotonga sei nekuti kusatonga zvakanaka kunoita kuti vezvemauto vazowana gwanza rekuti vagone kupindira mune zvematongerwo enyika saka African Union dai vagona kubudirana pachena nehurumende dzisiri kutonga zvakanaka nekuti ndokuri kubva nyonganyonga dzese dziri kuzoita kuti mauto apindire
utongi hwemauto hunodzosera here utongo hwejekerere kumashure kana paine vamwe vatungamiri vanenge vachitadzawo kutonga muzvinafundo mukonza vanenge vachitungamira idzo nyika idzi vasarudzwa nevanhu asi wokundikana kutonga
zvine pakasiyana siyana vazulu nekuti mune dzimwe nguva utongi hwemauto hunotounza utongi huri nani pane utongi hwevamwe vatongi vanenge varipo vanenge vachingotonga nehumbimbindonga asi kazhinji kazhinji kacho nekuti mauto anodzidziswa kutonga nechisimba saka havazogoni kuchizonyatsodyidzana nevanhu nekuita zvunhu nenzira dziri pamutemo dzinotarisirwa ndosaka zvichigara zvichingonzi hai vemauto ngavagare vari kumakamba kwavo vanotonga vasarudzwe nevanhu paite utongi hwejekerere.